misangano yakakosha chaizvo nokuti ikozvo notiri munguva yemutungamiri wenyika vamunangagwa vari kuenda kunyika dzese vachitumidzira zvikonzi zvavo vachitaura kuti Zimbabwe yakanyatsovhurika yakajeka kuti vanoda kuita mari dzavo vauye. Saka vanhu vanounza mbatya dzavo vanenge vachida kuona kuti mitemo yacho nezviri kuitwa neinfrastructure inofambirana here nezviri kutaurwa navamunangagwa kuti vange vachiita business nevanhu vemuzimbabwe.
Nemamiriro akaita zvinhu pari zvino, munoona vemabhizimisi ava vachizokwanisa kuwana here vamwe vachauya kuzodyara mari dzavo kana vachawanikwa vachitengawo zvavanenge vachitengesa?
Chiripo ndechekuti kana vachiuya vanenge vachitonzwa vachitotaura nemabhengi nezvizvaro zvemuno vachivatsanangura kuti mari yekunze kwenyika inonetsa kuwana. Chepiri, kana nyange une mabhonzi kana kuti mari TGS bhiriyoni mumaakaunti mako, zvinonetsa kuti uwane mari yako yaunoendesa kunze kwenyika. Ndosaka vanhu varidzi vendege vaakuramba kuti mari tibhadhare nemari dzemuno. Saka ndo zvimwe zvinhu zvinofanira kuti zvinge zvichigadzika zvichanyanya kunetsa kumisangano iri kuitwa kutrade fair, nokuti mari dzemuno hadzisi kunyatsokuchinjika kuti munhu anenge aisa mari dzake ange achikwanisa kuburitsa ari madividends kana kuti ari maprofits.
Tinoona zvakare tiri kunzwa kuti mutungamiri weUganda vayoweri Museveni ndo vachange vachiuya kuzovhura musangano uyu, asi kwavowo kunyika kune mapishapisha, munoona vachizokwanisa kuya here?
Chiripo ndechekuti ukatarisa mapishapisha ari kuUganda nemapishapisha atingangoti ari kuRwanda zvinenge zvinomutsauko nezvemuno, nokuti uko kunyika dzamataura dzekuIGAD kuEast Africa havawanzo politics dzacho hadziwanzopesana nemamiriro akaita business. Ndosaka tinoona kuti mainvestment akawanda anopinda kuEast Africa kunyange demokrasi yavo yakaora seyedu. Saka tingangochema-chema hedu tichiti vekuUganda vanoita nyika akashata, asi kana vakuenda kubusiness ndofunga mitemo yavo inenge yakati siyanei yakati jekei. Saka vanhu vanenge vachiteerera vamuseveni vachitaura vemabhizinesi muno vekune dzimwe nyika hapana chavanoshora.